Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 16 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uye kushungurudzwa kwevatsigiri varo kumaruwa kuri kuramba kuchienderera mberi.
Mujihwereketa nesu tingade tichina kana anotiwa nokuti public broadcaster ZBC haitombotipi kana mukana.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDCT rinongofunga kuti kupopota ndiko kunohwinisa sarudzo.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakutiko kunohwinisa election. Havagari pasina vanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu. Havana chokutengesera vanhu kudzungungoti hei vamugabe vachembera.
Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzayo dziri kunetseka kubhadhara mitero kuti dziende kumahofisi ayo vataurirane. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naFather William Guri vekereke Roman Catholic avari muno muAmerica.
Tikuona kuti Kristu panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi paMwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka, mamiriro okuziva kutadza kwedu pamberi paMwari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uyewo kuti nhengo dzaro dziri kuramba dzichishungurudzwa nebato reZANU-PF zvikuru kumaruwa. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa pachena nehurumende. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ebato rinopikisa aya vachiti MDCT inongofunga kuti kupopota ndiko kunohwinisa sarudzo. Vamangwana vanoti bato ravo reZANU-PF riri kukwanisa kuzvishambadza kuvanhu izvo zviri kuita kuti ritambirwe neveruzhinji. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vagutu kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Nyaya inokosha inyaya yemareform akanangana nenyaya yekuti izvozvi midhia chaiyo yeudzirimi weStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera muchihwereketa nesu tingade tichina kana anotiwa nokuti public broadcaster ZBC haitombotipi kana mukana. Inotoona kunge tisipo, inongoona kuti varipo chete ndo vebato riri kutonga reZANU. Tichienda zvemberi pane nyaya yezviri kuitika kumaruwa uko kunyanya. Vanhu vari kumanikidzwa kuuya kumusangano weZANU. Vanhu vari kumanikidzwa kuti ukapiwa chikafu chehurumende food aid unopuwa condition yekuti unofanirwa kuchitsigira bato reZANU. Nokuti ukasatsigira bato reZANU zita rako rinodiswa palisti yavanhu vanopuwa food aid. Toenderera zvemberi panyaya yemasabhuku, madzishe, masadunhu vanoita kutinha vanhu vavo vachimanikidzwa neZANU kuti raini rimwe nerimwe uya nevanhu vako sabhuku ngavavhotere chiZANU. Vakasavhotera ZANU muchazviona. Ndozvezviri kutinetsa izvozvo zvatiri kumhanya nazvo kuti tigadzirise.
Vamangwana, zvipomerwa zviri kutaurwa navagutu izvi.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakusiko kunowinisa election havagari pasi navanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu havana chokutengesera vanhu kunze kungoti he vamugabe vachembera vamugabe ngavachibva hazvisizvo zvinokuwinisa election kana muchifamba muchiti muchadzorera minda kuvarungu vanhu vakupima vhosi kana musingagoni kuvapa empowerment hamuwani mavhosi kana musina rudo navanhu vakarwira Zimbabwe hamugoni kuwana mavhosi ngavaadrese nyaya yavo yokusikwa vachitsigirwa nezvingwasungata zvina mainterest azvo kutora ikonomi yedu vachiexploita upfumi hwedu vachihutora chinarahwo kunze ngavazviite bato romuzimbabwe kana vasina kupa chinja ipapo nyange vakapopota mumanewspaper api hakuna kuvanowana rutsigiro kuvana vezimbabwe
vagutu hanzi mapepanhau umu muri kungotaura nyaya yekutuka zano navamugabe
tokunga kana vamangwana vachiverenga mapepa igweta guru vanoziva kuti hatitombotauri nezvekutukana kwavo factionarism yavo muzano kana tichitaura mapepa tinotaura nezvemaprogiramu edu mapolicies edu zvirongwa zvedu zvezano izvi zvokutukana kwavari kuita kudashurana nezvimwe zvakadaro hatina hanya nazvo nekuti zano yagara iri kupfudzika nepakati
vamangwana mumaruzevha umu kana kumaruwa uku tiri kunzwa vamwe vatotanga kuti vari kutyisidzirwa vachinzi kuchaiswa michina inenge ichiona kuti vanhu vari kuvhotera papi muri kuitawo sei sebato kutsanangurira vanhu mamiriro akaita zvinhu
haiwa manyepo isusu tinotsanangurira vanhu kunaka kwemusangano wedu tichivaitira mapurogiramu anoita kuti vafarire musangano hakuna munhu ari kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa tiri kungoti isusu anytime election ichiuya tinohwina chete mabai election ese ataita tiri kuhwina takangokundwa munoton chete asino mwana wezanup f futi angangokonana nesu saka izanup f futi yanga ichingozvihwinisa zvacho
vagutu zvamuri kuitawo imi kutaurira vanhu pamusoro pemanyepo ari kubuda yekunzi mune mune makamera nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuitawo
tiri kuita zvakawanda tine yatinotiyowa the best strategy tiri muvanhu leadership yedu yose kusvika pasi chaipo pamabranch tiri kugara nevanhu tichivatsanangurira kuti tinombonzi dvra chii tichivaudzazve kuti musachichidzirwa nezano musachichidzirwa nezizi harina nyanga tine zvakawanda zvinhu zvokuti for strategic reasons handingazvitauri zvatiri kuita andinoda kuti vateereri vazive kuti gore rino itamba tamba chidembo mutswe takabata
vanga vari mutauriri wemdc tvaobet gutu manzwiwo zvakare kubva kunhengo yezanu pf central committee vamunyaradzi paul mangwana vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 kanzuro yeguta reharare inoti iri kukurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzekanzuro asi dzichitatarika kubhadhara mitero kuti dziende kukanzuro kuitira kuti vagare pasi varonge nzira dzekuti mhuri idzi dzingabhadhara sei mitero nezvikwereti zvadzo izvi zvinotevera kuburitswa kwemidziyo kwakaitwa kune dzimwe mhuri dzanga dzichigara mudzimba dzekanzuro mumisha yeglenora b nezororo muhighfield mushure mekunge dzakundikana kubhadhara mitero mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme vanoti chishuwo chavo chekanzuro ndechekuti vaone vanhu vakawanda vachipinda muguta uye vagare vakasununguka ngatinzwei vachitsanangura
hongu nyaya iyi tinayo iri mudariro kune vagari vakati kuti vanga vasiri kubhadhara mari dzemitero dzerented accommodation mudzimba dzekanzuro kubva mugore ra2013 paya paya pakambodzimwa zvikwereti zvevanhu vese pakadzimwa zvikwereti kuna vanhu vasina kuzombobvira vabhadhara vamwe vakangoti vobhadhare bhadhare vachibva varegedza so kanzuro iri kuti vanhu ava ngavabhadhare zvikwereti zvavo kana vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti izvi vobuda mudzimba dzekanzuro nokuti kune vamwe vanhu vada kutobhadhara dzimba idzodzo kuti vadzigare kanzuro iwane chayo chouviri asi tiri kuti kune vanhu kana vakaomerwa nekubhadhara vasingakwanisi kubhadhara chikwereti chese chiripo chavainacho ngavachiuya kukanzuro tiite musangano navo tiwirirane tinyorerane pasi
asi vari kutambirawo sei danho iro ramatora sekanzuro
kune vatotanga kutouya izvozvi vaona kujeka kweurongwa hwekanzuro vakati ko zvatanga tichingonyeperwa vane mazuva ese nokuti vanhu vaakuchiuya ari individual vanombinge vambouya vari gurupu vakawanda asi mugurupu imomo unozoona kuti uri kungoshandiswa uri kungomhanyiswa asi vanhu vaakuchiuya majese maindividuals vachiti aiwa ini chikwereti changu chinobhadharika ndo chibadzira nengo yakareba so tikuvatambira vanhu vavo ende tikutovagadzirira nyaya yavo hatina munhu atoda kuti abude muHarare kuti munhu isaramba ari muHarare achikontribhuta kukura kweHarare yavo
ko mhuri dzakanga dzaburitsirwa midziyo panze makazoita sei nadzo
vakandimiri munhu akanga aburitsirwa midziyo panze mukateerera shoko ratinaro nderekuti uyai titaurirane padoko padoko uchibhadhara uyai titaurirane zvimeke sense
saka muri kutaura here kuti vakadzokera mudzimba maakuchitaurirana navo vasati vabhadhara
anenge auya kukanzuru tikawirirana tichinyorerana pasi unodzokera mumba mako wotogara mumba mako harisi basa redu rekanzuru rekudzinga vanhu muHarare ibasa redu rekuti timeke shuwa kuti munhu wese ari muHarare ari kukontributa kugara kwake muHarare
vanga vari mutauriro wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare neStudio 7 Sangano rinomirira vashandi vave pamudyandigere vari pasi peNational Social Security Authority kana kuti NASA reAssociation of National Social Security Retirees Trust rinoti harisi kufara nemari dzemudyandigere dzakaziviswa nehurumende kuti dzichawedzerwa kune vave pamudyandigere kubva muna gumi guru gore rino. Gurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakazivisa svondo rapera kuti mari idzi dzichakwidzwa kubva pamadhora makumi matanhatu pamwedzi dzichienda pamadhora makumi masere pamwedzi asi munyori mukuru wesangano iri vaGideon Shoko vanoti mari dzakaziviswa nehurumende kuti dzichakwira idzi imari dzinotambirwa nechimwe chikamu chevari pamudyandigere asi haina kutaurawo nezvemari dziri pasi dziri kutambirwawo nevamwe zvikuru madzimai kana mhuri dzevashandi vakashaya ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro penyaya iye
isusu zvedu sesangano rinomirira mapensheni yazenasa ati ungati hanzi tiri kufara kuti hanzi vaiwedzera kuti iende $80 nekuti pane vana kana kuti madzimai kana varume vakanga vane madzimai vaisenza vakasara vatinoti mawidho nemawidhowas vanhu ivavo vakanga vasingatambire $60 vaitambira less than $60 saka vanhu ivavo hatisati tataurirwa kana kuti hazvisati zvataurwa kuti vanhu ivavo vachaenda papi uyezve pa$80 apa ko vakanga vachitambira more than $60 vachaiswa papi zvese izvozvo hazvina kunyatsojeka hatisi kunyatsoziya saka kuti tiridzire ngoma mwana asati azvarwa tichifunga kuti pachazvarwa musikana tigowana mombe dzokuroresa kana kuti pachazvarwa mukomana achawedzera mhuri haa hatikwanisi
asi matambudziko aisangana nevari pamudyandigere kuburikidza nenyaya dzekuwana mari dzavo dzenasa idzi achiri kuwanika here kana kuti zvagadziriswa
iye zvino zvatovawe mapensheni adzenasa vanowana maalawances avo iwayo musi wa12 musi wa13 nemusi wa14 zvakaita kumabhengi hamungambotauri havana kana makoini amabhondi kana US dollar kana randi havana saka kutambudzika kuri kuenda mberi vari kucholocho vachagara muno vari kupi vanogara ukikoko kwavanenge vari zvimari zvacho zvavari kufambira zvichapera vari pamalaini saka ndiro dambudziko riripo richiripo namanje ende ringoramba richienda mberi
totarisawo sangano renyu makanga manyorera kuhurumende kuti inge ichikucherechedza ise sangano vakakupai mhinduro here
havasati vatipa mhinduro iye zvino taipa dzambiri ichivayeuchidza kuti ko aiwa takakunyorera tsamba musi wekuti kana naiye zvino havasati vapindura takangomirira
vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere renational social security retirees trust vaGideon Shoko vari parunhare muvulawayo nestudio 7 makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma David Machoa. Makadii mukoma David?
Tiri nani, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Mukoma David munoita zvemitambo uyezve ndimakavamba makwikwi aya Mr. Ugly. Mungatiudze kuti zvakauya sei mupfungwa dzenyu kuti mutange chirongwa chakadai se Mr. Ugly?
Alright, ndakatanga program se Mr. Ugly is fun. Chitongona kidzwa chiwanzirana sevakomana kuti toita modeling yekushata kwevanhu and all that until I decided no. To think and become a competitive pageant to my kune mangu ma pageant aripo.
Saka kutanga kwa makaita zvanga zviri nyore here kuti muone mari yekuita makwikwi akadai? Makakwanisa sei kuzvikunda izvozvo?
Alright, ndakatongozvibatanidza nema performance shows angu, saka it was very easy for me kuzvibatanidza kuti tibatanidze Mr. Ugly ne performance ye Apama Style School of Theatre Arts.
Saka mungatiudzewo zvishoma nezve Apama yenyu iyi zvinenge zvichifamba sei?
Apama Style School of Theatre Arts it's a combination of dance and drama where we explain it. Tinosanga tinotsanangura drama through dance, which we call theatre arts.
Saka makazvidzidzira kupi zvemitambo izve theatre arts izvi?
Zvinhu zvandakazvarwa ndichingoita, saka ndakabvongozvitora to it was I was naturally born with it. Zvekuti ndakazvongozvitora kuzviita reality, ndatoona kuti this is the entertaining thing chiri kugamuchirwa nenyika yese.
Tombodzokera kuchirongwa cheMr. Ugly ichi, iko zvino munoshanda muine vanhu vangani?
Ndine founder wacho kwotawo matrasis acho 3. Then competition chaichaiyo so far takupinda musizon yekutanga kuita Mr. Ugly Africa yemuzimbabwe iriko zvayo muna Oktobha, but ezitutens takutopinda muAfrica. Then tikuronga kuti sinez tapedza Africa we need to go for world, Mr. Ugly world.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Vanhu vari kuzvigamuchira ende so far ndiyo mutambo uri kudiwa nemunhu wese all over the world. Uri kunakidza wakasiyana maitirwo wavo, wakatosiyana nemaitirwo mitambo yese.
Pane vamwe vemakambani here vamaakushanda navo?
Yes, pane inonzi Lifestyle Center Furnitures sponsor. Then we also have that tanga tichiedza kunegoshiera madeals nePPC, taura neMTL for mamwe mapagents. Then kune Better Bricks iri kusapota neprime iripo iri kusapota as well nePNB vari kusapota. Saka makambani zobva ari kuva neinterest kazi ndikuvaona mareceptions akawanda emamwe makambani ari kuda kubatana neMr. Ugly kuvatiita zvazvo zvavo, uyezve kana kuti vatinge tichiita mitambo yedu vanenge vachatiita zvavo zvavo.
Imi muri mukomana wechidiki munozvikwanisa sei zvese izvi?
Insurance ukanakidzwa nazvo zvino kufambira unongova neplus experience yacho kutaira chinhu chichiti chidiki, tinotoona nekukura kwacho kuti zvinenge zvatomauri chokuitira zvichena.
Ndeipi mikurudziro yamungadoo kupa kune vamwe vechidiki?
Kunyanya munyika medu mumhamo vanhu vanonga chimuchema kuti hatina mabasa, but ukazviitisa zvinhu zvako wega nemazvo zvaunogona, kwete kuita zvinhu zvaunoona zvichigonerwa neumwe munhu, asi ukazviitisa zvaunogona zvaunoziva.
Saka mamwe makwikwi Mr. Ugly ari kuriini panozosimudzwa mukombe?
Arati mukombe uri kusimudzwa muna Oktobha this year patinongobva kusouth africa performance, big performance ye School of Arts coming bay itodzoka kuno ndopatisine mutambo muhombe weMr. Ugly. Already tatotanga kutsvaga macontestants egore rinei, zvokuti kunyarara gore rinei kunenge kuri kumberi, nekuti kune vari kutozvi vakatotiti tumirai mafoto tiri kutoda kuti mutoona mumwe muone munhu kuti mafoto amuzive tumuona zvakanaka nokunyangara. Saka ndakadaiwa no vari kumutemba kunyanya nekuzvishavani nekutiresi vari kutemba vanhu vavo kuti no ndo vachatora mukudzi. Then vari kukaroi vari kudaidzirawo kuti no kana tawakwana nguva yacho yekuti macompetitions atosvika kukaroi, neto tichabvuma tichongoziva kuti vari kutora mari vachienda nayo kukaroi. Mukombe uyu unenge uchimbogarawo kukaroi. Saka tatichitongotarisira gore rineri competition yeMr. Ugly is going to be a very stiff competition. Pane vanga varipo vana Mr. Ugly vanga varipo.
Kune madhara akashata kunzeko?
Varume vari kuzvita no isisi vari dzazvo kushata, muri kupa vanhu vasiriwo vakanaka. Ndakatonzwa ichitonzi umwe achitoseka achiti muri kutoonesana zvenyaya yekushata isu vacho vanyaya yekushata tokutokupfekaiwo kuno kuti muri kutamba nekunaka uku dai matotsvaga vakadzi maroora, isusu vakadzi vedu vakatoita zvekutotya. tinotozi umwe akazonditumira text message achitoti inini nekushata kwangu uko ndirikuda kutoemployiwa kumacreshi kuchishidzira vana vanenge vanoita kumacreshi.
Saka mulotanga mamboenda kumatunhu mozoita makwikwi chaiwo chaiwo panenge pachipinda vanhu vangani apa?
24.
Saka makwikwi ari kuitirwa kupi aya?
Ari kuitirwa kuHarare.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma David nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa totendai, munoona nguva yakanaka.
Aiwa hama wadiwa ane nzeve anzwa avo vanga vari mukoma David Machowa vanova ivo vakavamba chirongwa cheMr. Ugly vari kudaidzira kuti vanofunga kuti vane chipo chekushata ngavauye vapinde mumakwikwi avo iyaya. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonika nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga kande miri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa shoko rekusimbiswa kubva kuna Father William Guri vekereke Roman Catholic Church.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu.
Nasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko raMwari sekuverengwa kwaraitwa mumachurch mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka chapter 18 verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu noti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa naMwari asi mufarisei kwete. Yesu akataurira muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe, akati kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata. Mumwe wavo aiva muteresi, mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, tinokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga. Ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure. Haana kubangoda kutarisa kudenga. Aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari. Asi mumwe uya kwete. Nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa. Asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndivaperera dama rakanaka ramambo wedu Jesu Kristu ranhasi. Ndonyaya ndoda kugwirana nayo nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka muBhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana-siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva mundima iyi. Saka indoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo wedu Jesu Kristu, uye sekutarisirwa kunoitwa naKristu kuti avo vanoteera Kristu vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga Bhaibheri iri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari. Ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Mufarisi uyu azere nekuzvirumbidza, nekuzvida, nekuzvitutumadza, nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo wedu Jesu Kristu vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo, vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari, omira nechekoko. Hanzi haatombowani simba rokutarisa kudenga. Anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake,
asi anodawo tsitsi dzamwari anodawo nyasha dzamwari saka anoturama kana anokotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti mwari ndinzwi reiwo tsitsi ndiri mutadzo kristo anotiratidza varume avari vaviri uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka anopedzisira nokuti uyo akazvidukupisa ndiye anoenda kumba ayanana namwari awadzana namwari afadza mwari saka tikuona kuti kristu panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofanirwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka mamiriro okuziva kutadza kwedu kushaya unhu hwedu kushaya chiremera kwedu urombo hwedu pamberi pamwari mamiriro aya anotarisirwa kunzi vakristu vanoteera kristu vange vachiita haasi nyore nokuti munyika yatigere matinorarama umu chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitire vamwe vanhu tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo ukuru hwavainawo zvavachazoshandisa asi aya ndiwo maonere epasi kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi vanhu vanoteera kristu vanogara muno munyika asi havazivo munyika munomu vanofanirwa kusiyana pamaitiro avo magariro avo nezvinokosheswa muno munyika zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi saka kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa saka dzidzo chedu chanhasi chiri kutikurudzira chaizvo kuti kana tichida kuva vanhu vanonamata vanhu vanoteedzera mambo edu yesu kristu vanhu vanofadza mwari ngative vanhu vanozvidukupisa vanozvirereka vanoziva kutadza kwedu mukuziva kutadza kwedu nounyangadzi hwedu ndiwo mukuwanirwa nyasha saka hama dzangu ngatinamatei kuna mwari tichimukumbira kuti atiitire tsitsi atiwanire nyasha isu zvatiri vatadzi vakadai ndatenda hangu
avanga vari Father William Guri vekereke Roman Catholic vari parunare nestudio 7 kuAnnapolis Modern Maryland muno muAmerica kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kakaimbwa neChrist Like Choir yekambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu ichibva kuno kustudio 7 muWashington sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yezanupf iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo asi imwe nhengo yezanupf central committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDC rinofunga kuti kupopota ndokunowinisa sarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinotenda kuti mateerera chirongwa uye munenge muchiramba muinesu mazuva ose anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyai mina nitungamiri nkomo
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uphithi ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition lombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ubuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isibonelo sodlakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana kwadisenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bantu ngoba sizakwenza lokhu ngesibindi sakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudonselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowecord ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla le-MDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela u-Tendayibithi okukhodi and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngapha silo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBithi ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ngobuyayazi uke wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthiwe na asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umama uMamjuru. Khonoku ukuthi ake wangena phakathi kwe-NERA buyaphume. Ufisa umbiko ombi kakhulu ngendaba ye-coalition. Ukuthi kanti vele uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala noMorgan Tsvangirai agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo yena leyo ukuthi ikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kuloku lesikhangela ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obert Gudu kune problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumogeni ingani umogeni wehliswe inkosi eBhelezulwini kwathiwa ngiyokumele kuphela ayenzeleni.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathi ntambo bona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uqinule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uchombo uyabona ukuthi ukuthi asekubehlile, uchombo uyabona ukuthi kathesi nxa kube ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle, abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besile inclusive government imithi igcwele ezibhedlela kathesi ayisekho, abantu sebethenga imithi ezikolo lapha, amabhuku abesegcwele ezikolo kathesi awasekho, sebethenga amabhuku. Sibuswa ngabantu abalamanga, sibuswa ngabantu abangaqinise, sibuswa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela, abanye bazikakhe ama-27 lokho.
Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizwe ukuthi lingaze lalandela lenza ngoba siza kwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So-ke sikuqaphele khonokho abantu bazokwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolukhona olokudubeka njengoba ngithile ukuthi abantwana bayadubeka, abantwana bakatese umuntu sezethatha umfazi elale laye phansi azala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyazi ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezincane.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse.
Lamntu asikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Greta Spanda, yena omunye wabantu sibila ngani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulobaba-ke uRaphael Stanley Khumalo libhota laye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye useyakuba yinkosi kamthwakazi. Ukuthi kuvela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazwe esibili uSteny Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemiphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
Ukhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu. Kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uSteny Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi uhlangabeza-ke uthe kubulaweni bekwakhe inkosi loBhengula umntana akhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke komaChuma, isalukazi lesi sasithiwa nguMaChuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakoChuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezebe naye wakhula laye. Isintu sakithi njemba siyasazi sonke kuningi okwenzakalayo esintwini sethu, kuningi sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Kwafika-ke kuye kuSteny Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe into le yenzakale kudala baba kubo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile limtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi ke kumnyaka naledluleyo 2015 yiko lapha aziqalise khona ukuvela 2016 ke waqala ke umsebenzi wakhe nalo ukuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu.
Ye kodwa ke
sina ngalokho ke siyakukholwa ke lokho. Yebo baba.
Ye nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholela kokujuma leli so nxa litholela kokujuma akumelanga lingene ebukhosini lo lithini ngakhonoko.
Kuyibubhanqa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena libisebenza lawo amakhumalo phakathi na kwenkundla yawo bembiza uMbulazi bembiza uMtungwa bembiza uKhumalo kodwa ngokuvela kwakhe ke sekhuluma ukuthi sefuna ke ukungena endleleni kaNkuluNkulu yikho lapho sesiqalisa ukuzwa brothers sengutshuma kanti kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu akojuma phakathi kwawo.
Yalizange likhulume labo yini abakukhumalo?
Abakukhumalo kukhulunywe labo baba. Nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke. Inkosi uStanley Raphael Khumalo ucine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo. Yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganweni le. Imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba kade sebezenzela bengambizi kube kanti ke yena wathi ecina khonapho wabatshela ukuthi hayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu ikuzabe lokho ebafide batshela ngohambo abe sehambe ngalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngoDisemba kathesi yena lodlulileyo loka-2016 kubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi.
Sesifikile emaphethelweni ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu.
Ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuzulu wonke kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibini.
Sibongele kakhulu ke ntathe ithuba leli ukuthi mbonge ke uMnumzana Greta Sibanda ngilethemba lokuthi sihlanganise ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo umtembo Sithemba uKip Sithube lilale.
We mama sibe munye dina sibe moya
mu. Siyabonga Mthembo Sithemba yongohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyeke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe. Ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo Mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe. Sesimtholeleke uNyoni. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele ngamafishali ngaleli bandla lakho.
Ngiyabonga mfowethu futhi Mike. Engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama lezidingo zamayouth ontanga abasakhulayo. Isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo ukuqaleni nxa sithi siyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa singakakhulumi ngamayouth. So sikubonile ukuthi kufanele thina njengamayouth ukuthi sisebenze labo mama.
Awungitsheleke Zenzo, kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla eziqakathekile?
Ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo.
Likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo. We want to test the waters njengama youth labo mama abasakhulayo. asikhangelelanga kuphela umnyaka ozayo. Okwamanje we are working on our foundation going forward.
Kodwa selicelile yini ukukhankasela?
Kahle ngamhlophe njengendaweni yaseGutu, Kambezuma, Shirezi, Plumtree, Nkayi, Bulawayo, and then Midlands, isayithi yemberengwa and eKhwekhwe.
Unkosana Moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni. Anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye?
Ngizaphendula ngamafitshane. To me it's a serious surprise, Unkosana Moyo. Ngathi it is very embarrassing. Unkosana Moyo has been not in the country, was on exile for so long. And today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebese buya uNkosana Moyo athi sifuna ukuzokuba kuhulumende bese sifuna ukuzokontest izimapho is a free country. Yes, engavula i-political party yakhe, but he cannot brainwash us as young people.
So kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane la?
Angeke sisebenzelane la as long our core values and our principles is going to accept them as it is.
Njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha, njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani?
Thank you so much, umbuzo lo muhle kakhulu. Thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu, we've got good policies that we will implement improving lives, just the welfare of civil services and the welfare of an ordinary individual before singakhuluma ama companies. And nasikhuluma ama companies, will create a very good attractive a policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo, njengebandla lilawo ama plan amahle kakhulu, kodwa ngempela ngempela angaphumelela na?
Right. First, education. Education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with a disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezifundo?
Why kungalamandi? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we will deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma phi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe? Imali ikhona elizweni. Using our resources full in a professional manner, we have got money in the country.
Nyoni, isikhathi sesiphelile. Sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa eyimfana bekukuhle ukuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo nguMike Hobe, Mastivane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenesibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lethu lwanamhlanje ntambama.
Ye, lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi, kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi omthandazo, kuthengiswa yonke into. Kuhamba njani?
Okokuqala mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sizwisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala. Then okwesibili njalo sizwisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani. Ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ama-church, ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla. Okokuqala, uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe uthumayele leli vangeli mahala. Ivangeli alibhadaliswa njalo impilo naphakade
lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala wathenga ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu sikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingceku zethu ebandleni, kumbe kwethu kwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe siletha izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othekhiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla abhadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakata zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba begcwala ezinyangeni, abantu bahamba begcwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebonani indlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakudinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asolutho ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona bababalutshwana. Kwezinye isikhathi into esigcwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi ababatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. UNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathana-ke sekopha-ke esenze zakhe echeleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebebaningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibona isenzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anti wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana, abalutshwana, abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ya, sibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Sebe kwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona. Idlaladeleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye, leli dlalade engizwa ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade emnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami, uyakwazi ukungifonela unithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisapota, baqhubeke bebeka isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwano kuti vainxeba kanjani katali. Bapuma ke enkundleni abafana becrossdate ngesixwayiso besithi ihlukana nesono. Crossdate bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.